Ndinotenda mukoma Blessing tingati muchitungwiza zvedi zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo sekutaurwa kwezve zvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyosangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya-nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro, dzatingati pachirungu mawetlands, dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamuri kukurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndo rimwe dambudziko ratiinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mamwewo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndo zvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.